Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo ndira 22/2017. Makateerera kuStudio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato idzva rinopikisa reZimbabwe Partnership for Prosperity rotarisira kubviswa kwezvirango nehurumende yeAmerica itsva yava Donald Trump.
Isusu tinotarisira kuti Zimbabwe ikwanise kunge ichishanda nenyika dziri dziri pasi pezuva neayo America kuti ibatanidzana neAmerica. Tisangotarisa dzimwe chete, tichange tichishandawo kuti zvomasanctions atinongonzwa kuti masanctions aya, tichitanga kutaura nedzimwe nyika kuti aiwa zvemasanctions zvatidiwo.
Guta reHarare rinopiwa mvumo nehurumende yekuti rikwerete mari yekushandisa mumabasa ebudiriro.
Hongu tainga tanyerera hurumende dzamusungwa kuita kutishiwe pere mari yato kukuzwa kukwereta yakadangana nekuwa na mari yekushandisa kujidia tunoshandisa kugadzira guta nemimwe yatidakuta kugadzirisa tinochera matombo tanochera nekugaya matombo.
Vanotengesera mumigwagwa vesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET voendesa kanzuro yeHarare pamwe nemapurisa kumataredzi mhosva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato idzva rinopikisa reZimbabwe Partnership for Prosperity kana kuti ZIP rinoti rinotarisira kushanda nehurumende dzose dziri pasi pano kusanganisira yemutungamiri weAmerica mutsva vaDonald Trump avakatoreswa mhiko svondo rapera. Mutungamiri webato reZIP Dr. Blessing Kasia Muru vanotiwo bato ravo rinotarisira kuti hurumende yavaTrump ichabvisa zvirango zvinonzi zvakatemerwa Zimbabwe neAmerica sezvo zvirango izvi zviri kurwadzisa vanhuwo zvavo kwete vacho vazvakatemerwa. Bato reZimbabwe Partnership for Prosperity rakaumbwa muna zviita wegore rapera kuSouth Africa uye riri kutarisira kupinda musarudzo dza2018. Ngatinzwe hurukuru yataita naDr. Kasia Muru.
Isusu tinotarisira kuti Zimbabwe ikwanise kunge ichishanda nenyika dziri dziri pasi pezuva neayo America kuti ibatanidzana neAmerica. Tisangotarisa dzimwe chete, but titarise pasi rese zvekuti kutarisira kuti kana tichinge tazopinda tishande navo vaTrump nedzimwewo nyika dziri dzakatipoteredza, tisangoramba tichibatira kuti vamwe chete titsega. Tichange tichishandawo kuti zvomasanctions atinongonzwa kuti masanctions aya, tichitanga kutaura nedzimwe nyika kuti aiwa zvemasanctions zvatidiwo. Daitaitwa zvakanaka, taitawo governance yakanaka kana kutonga kwakanaka kwekuti masanctions abve kunyika yedu, nyika yedu ikwanise kutrada nekuitawo mabhizinesi dzimwe nyika.
Asika Dr. Kasia Muru, tinonzwa kuti masanctions akanangana nevanhu kwete nehurumende, avanoti matargeted sanctions. Zvinobata papi hurumende?
Zviri paviri, zvinobata ivo but manje batoina vanhu vacho vazoaffectike ivo, zvinozokanganisa ivo vanhu vedu nekuti ivo vane dzimwe nzira dzekuwana pfuma nadzo dzekuti wavo upenyu zvoramba uchienderera mberi. Vanenge vava kuchizotorerwa ndoo vanhu vanenge vari pasi, saka vanhu vanozongoaffectika nekuti havanobvaonera zvokuita zvinoita kuti ivo varamba vachirarama nemhuri dzavo. Saka ndopazvinozongoenda kuvanhu nekuti vanenge vane simba rekutsvaka dzimwe nzira dzekuwana nadzo mari dzisingazokwanisi kuwanikwa nevamwe vanhemunyika.
America yagara ichibatsirawo Zimbabwe nezvinhu zvakasiyana-siyana. Pane zvimwe here zvamungatarisira zvingashanduka nekupinda kwavaTrump?
Kutongoramba tichingobetserana imomabhizinesi mapartnership edevelopment neespecially zvetechnology izvozvo zveICT kuti zotibetserana sezvo ivo vari pamberi pezvakawanda. Tikwanise kudzidza kwavari tichinzwawo munyika medu zvedevelopment zvinoita kuti nyika yedu ibudirirewo. Ndozvatingatarise kunyanya kutechnology. Bhozimata kuenda yanguva yana e-commerce na m-commerce zvinenge zvichida kuti zvinhu izvozvo tizviisewo kumatongerwo enyika kwedu kuti zoti tifambiranawo pamberi nezviri kuitika pasi pese.
Mutungamiri webato reZimbabwe Partnership for Prosperity kana kuti ZIP, Dr. Blessing Kasiya Muru, vari parunare kuJohannesburg, South Africa neStudio 7. Hurumende yakapa guta reHarare mvumo yekukwereta mari inosvika mamiriyoni makumi matatu emadhora yekuitisa zvirongwa zvebudiriro. Meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vanoti danho iri richavabatsira kuti vawane mari yekuti vatenge dzimotokari dzinotakura marara pamwe nekumutsiridza michina inogaya matombo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Hongu tanga tanyorera hurumende tanosungirwa kuita kuti tiwedzere mari yatobvumirwa kukwereta. Takadangana nekuwana mari yekushandisa kubudzira yatinoshandisa kugadzira guta. Nemimwe yatida kuedza kugadzirisa tinochera matombo, tanochera nekugaya matombo munzira yekuyapoti kuti tikwanise kuwana matombo ekushandisa mugadzira migwagwa nekutengeserwa vamwe vekunze kana zvatinowana zvakakwana kuti tikwanise kushandisa isu nekutengesera vamwe.
Saka kana muchipuwa masimba ekukwereta munee muchinzi mukwerete kunani, kuhurumende here kana kuti kune mabhanga?
Tiri kukwereta kumabhanga. Isusu ndi tinenge taita chikumbiro chekukwereta. Ndisu wacho anenge atoona kuti nemari yatinayo nezvatoda kuedza kuita nepatinenge tiri tenge tisingakwanisi kukubudirira. Saka kuti tisumuke toda kutokumbira mari iyo kune vekunze anovamari mabhanga vamwe mazhinji acho tinogoeta kudari muno munyika, asi kwete kuhurumende.
Ko iyo hurumende iri kuti iwo pane mari kana zvikwereti zvainazvo zvinofanira kunge zvichienda kukanzuro?
Ko iyo nhauro inoramba ichingoendera pamberi. Chekutanga mukakombeya guta maguta edu emuZimbabwe nemaguta ekune dzimwe nyika. Maguta ekune dzimwe nyika akandotaurawo nemamwe mameya chandinozwa ndiche kuti vazhinji vacho vanotowana rubatsiro rwemari hurumende dzavo. Isu hurumende yedu haina chainombotipa kuti tiedze kuvandudza magaro evanhu emuHarare. Ndo chinhu chekutanga chakanangana nekutsvakwa kwemari. Pechipiri ndechekuti mukataisa bumbiro reconstitution yeZimbabwe tinonzi isusu fanange tiri kuwana 5% yemari yenyika yesu ichiwawo muno mugoti kuti mari iyo haisi kutomboiwana. Saka kusungirirana kwatakaita taitasa kuti hurumende ingadai ichibatsirwa pati nepati nepa.
Saka muri kutarisira kunge muchizokwereta mari ingawanda zvakadii?
Tiri kutarisira kunge tiri kukwereta mari inosvika 30 miliyoni ndo mari yatakatarisana nayo.
Mabasa api amungatarisira kuzoshandisa pamari tichiona kuti kanzuri yenyu ine zvakawanda zvairi kuti zvasarira kumashure?
Iyi yakanyanya kusangana nemidziyo yatinofanira kushandisa guta. Ndokwatokwanisa kuwana mari yekukwereta kuti tenge dzimwe mota dzekutakura marara. Haizopedza zvese asi kungovambawo tudiki tudiki zvakakwanisa twachiro nekuti mari iri kunetsa. Tikutarisa mamota dzinotakura marara kunyanya, tikutaura zvimwe zvakadaro zvine zvatingati planned equipment. Tichitarisawo zvimwe chidimbu chichaenda kuedza kuvandudza inonzi crusher station kana kuti Harare kwari kunocherwa nekugaiwa matombo anozoshandisa kugadzira migwagwa. Ndo kwatakatarisana nako pamari iyoyo.
Avanga vari meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vari parunare muHarare neStudio 7. Sangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VZET rinoti rakaendesa kumatare edzimhosva kanzuri yeguta reHarare bazi rezvekutongwa kwematunhu pamwe nemapurisa zvichitevera danho rakatorwa nekanzuru rekurambidza vanhu kuti vatengesere zvekudya mukati meguta. Kanzuri yeHarare yakarambidza vanotengesera mumigwagwa kutengesa zvinhu zvavo zvikuru michero nezvekudya senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere chetyphoid icho chakabata dzimwe nzvimbo dzeguta. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano reVZET vaSamuel Wadzai kuti tinzwe zvizhinji.
Danho rakatogwa neHarare City Council kuburikidza neminister of local government rokubhana zvendi muHarare. Idanho ratinoona serinogura kodzero dzedu semazenda. Saka takaenda kuhigh court ndo agenda application yekuti bhani iyoyo iliswe nezvikonzero zvokuti tinoona sekuti hapana zvainobatsira bhani iyi nekuti tinongodiwa kugadzirisa nyaya yemvura muHarare. Haisi kukonzereswa nemazenda pa, iri kukonzereswa nekuti itoko Harare iri kutadza kutakura yemarara, iri kutadza kupa vana vemuHarare mvura yakachena. Ndo zviri kukonzeresa typhoid bending. bending kana ikango vakagadzira maspaces ekuti vanhu vatengesere pane mvura zvizvimisiro zvakasiyana nematrailers mavhenda anokwanisa ngoenda ikoko saka takaenda kuhighboard musi wechina ende tiri kutarisira chanduro mazuva anotevera iwaya
ndiani vamakakwirira kudare
wekutanga first respondent pachirungu ndiyo city of Harare pachiteverera ministry of local government pachizoteverera mapurisa eZimbabwe Republic Police mapurisa takamaisa nenyaya yokuti ndivo vari kumhanya pamberi kurova mazenda nekuita zvimwe kodzidzo zvokugura kodzi rezemazenda saka tiro saka takavaitawo ipapo
zvikuru zvamuri kunyanya nyunyuta nazvo zvii tichitarisa kuti kanzuru iri kupawo divi rekuti imi vanotengesa dzimwe nguva zvinhu zvamunotengesa ndo zvingadai zviri kufambisa zvirwere
tinonyunyuta nenyaya yekuti isusu patiri kutengesera pacho pavari kuti hapasi designated hakusi kuti tinoda kutengesera ipapo dambudziko ripo nderekuti ivo sesiti of Harare tinotarisira kuti vavake nzvimbo dzakachena dzine mvura dzine matoileti tobva taenda ikoko ende nzvimbo idzi hadzingofanirwi kungovakwa pasina kudziisawo isusu semavhenda kundo nzvimbo dzava kuvakwa tinotarisira kufanirwa kusiudzawo kuti takutokuvakirai pakadai toonesana tichienda mberi saka tiiniteteinde chekuti typhoid haina chokuita nevending sematauriro avari kuda kuzviita dambudziko riri kunza typhoid inyaya yekuti hurumende iri kutadza kupa mvura yakachena kuvana vemuHarare
mukuru wesangano revenders initiative for social and economic transformation vasamuel wadzai vari parunare muHarare nestudio 7 makateerera kunhepfenyuro yevanhu yestudio 7 tiri kutepfenyura tiri muwashington dc munotibata pa 909 am pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kilohertz pashortwave iye zvino tokuendesai kuna blessing zulu uko anotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo
tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa nadr tawanda benson makadii dr tawanda
hallo baba kuri sei sei ikoko
aiwa kuno kuri nani zvako kuri sei kubotswana
apa botswana paride but for the meantime zvangu ndiri pano pasouth africa ndirombo chuna chuna tumwe tumabasabasawo kune varoda kubatsirikana panhau dzekuimba idzi saka aiwa ndinongokwazisa imimi ndichikwazisa mhuri yese yezimbabwe nevamwe vese vari kumativi mana enyika ndichiti zviri sei sei
Dr. Tawanda, munenge mune mufaro ndiri kuzvinzwa. Ndiri kunzwa kuti makabura damba refu idzva. Rinonzani damba refu iri?
Yes, ndakabura damba refu rakanaka chaizvo rinonzi mushonga wenyaya. Mushonga wenyaya iro rine nziyo dzinokwana kuita gumi. And album iri richange richinyatsokubuda zvaro kupera kwa January unowu. ndopa tinenge tichiriendesa kuma radios kuti vatanga hokoridza tichipa ma DJs takutokanda kunana Studio 7 munenge manaro before I think tatoburitsa pamaracho saka izvi zvitangopedza tikuita ma final touches ne ma sponsor edu pane zvinhu zvakati siyana siyana. Saka album rinonzi Mushingo Renyaya rinonziyo 10 kana kuti gumi pachishona.
Ko, sei damba refu iri rakanzi Mushingo Wenyaya?
Mubvunzo wakanaka chaizvo. Mushingo Wenyaya pachitswana tinoti mulimo wakang. Mulimo wakang zvira kuti Mushingo Wenyaya. Mushingo Wenyaya pachishona minduro yacho zvinoreva kuti kutaurirana. Kana paine dambudziko riripo toti taita dambudziko inini neni taita problem yedu. Kuti problem tiisolve. Tinofana kutaurirana tugara pasi totaurirana saka mushonga wedambudziko kana kuti mushonga wenyaya yezvakaitika kutaurirana nekunzwanana. So album iri manje rine nziyo dzinogadzirisa dzimba dzevanhu vakasiyana kana varoda kusiyana kana vari kuronga kusiyana. Rinogadzirisa rinonyaradza rine nziyo yandakadedicata kuna sisi wangu vakashaya inonzi ndosara nani inonyaradza kune mudzimai akashaikirwa nemurume. Kana muruma akashaikirwa nemudzimai wake ine nziyo dzinotaura nezvemagariro kana makuriro aunoita semunhu nemagarisiro anotaura aunoita nevanhu.
Pane kamwe kambo here padamba refiri kamungade kumbotiimbira zvishoma?
Karipo zvako.
Kanodzanaka.
Kamba akanzi I don't care.
Imbotsero raitinzi.
Yeah, wacho. Alright. Kanoziko. Unganetwa nemurume. Kunyimwa rudo nemurume, ungashishwa nemurume, kunyimwa mari nemurume, uina Jesu chingoti I don't care. So, yes, saka chandirikuedza kutaura ndechekuti kunyangwe ukarambwa nemukadzi, nyangwe ndikarambwa nemukadzi nhasi kundisiya ndiri pachena, kundisiya ndakashama, ndakadana mumba mangu Jesu, handina kana basa nazvo, because Jesu anondichengeta. Asi hatikukurudzira manje. Kuti rambana ine kuti unozoti ini ndina Jesu I don't care ayo. Badongoreva kuti ngazvisa kutume kunoita chipandi ungave uri mukadzi kana murume wasiwa. Ngazvisa kutume kunotsvaga vamwe vakadzi kana vasikana. Tsvaga Jesu, Jesu ndiye achazokupa rubara rakanaka rekuti chifamba wakadai zvazvaipa chifamba wakadai.
Kanokurudzira zvikuru. Pane vamwe vaimbi here vamuri kuimba navo padamba refiri?
Ehe, varipo. Ndakaimba naSuluman Chimbetu. Pane nziyo inonzi mwana wenyu mhai. Ndakaimba naSuluman Chimbetu iripo ipapo. Kozoita ndingangoti ndiye chete wandakaita naye munhu andakati ndakaficha naye asipi ipapa. Ndakambokwenya zvangu ndiri ndega zvangu.
Aiwa, tinokutendai zvikuru Dr. Tawanda nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda mazviita henyu.
Manga makateerera kumuimbi Dr. Tawanda Benson muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Aiwa, hama wadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Muchikamu chedu chechitendero nhasi chioneso Jani weStudio 7 abata mufundisi Margaret Chabuka vanopinda chechi yeNew Life Covenant. Ava vari kuti mutungamiri akanaka munhu akaita sei?
Tinongoti kuti America selfish kanguta sei negotiation tatataura izvo semunhu. Tinongoti zvakanaka kuti panenge pane kugamuchadzwa kwamasimba pasina kukakavadzana.
Kufarira here kuinaugurateiwa kwakaitwa Donald Trump?
Kufara, not kufara chaiko, but tinangoti pamwe ndiko kuda kunokwaita Mwari. Bhaibheri rinotaura kuti madzishe anogadzwa naMwari. Tinoti kuti kufara, saka kana iye uri yaMwari tinongobva toenderana naye.
Sem munhu waMwari chicha muri kushuwira kuti anonzi Donald Trump angaitire vanhu vekuZimbabwe?
Zimbabwe yanga ine inyika inogona kushumirira ikawanda support, like I think financial aid, because itakangokura zvatikangokura naus aid one kascale yanga yakakura, saka yangofunga kuti vakagona zvavo kungosimudzira kuzvimutsiridza nemubatsiro ihwohwo hwaimbopa kare, nekuti titirambe tiri vanhu vanenge vakazembera pavari patigonengotanga nezvatingada kuti zvedu vabatsire.
Munhu anonzi ari mutungamiri akanaka, munhu akaita sei pamberi paMwari?
Muenzaniso mukuru atinowana mutungamiri waJesu. Jesu akanga ari watingati pachirungu angatorwa kunze seven leader, akanga ari kuti waitungamira from vane kumashure asingazviita iye pamberi. Akanga asiri munhu, ari munhu aigura vanhu. Tikada kuzvitarisa, pane panotaurwa nesoko pachinzi abva kuparidzira vanhu, akaona kuti vanhu vanga vane nzara, zvikanzi nesoko akavanzwe ratidzi akati kuvadzidzi vatiwapei chekudya. But vanhu vakanga vasiri vashoma, but Jesu akanga ari mutungamiri aigura vanhu vake tsitsi, munhu wekuti aipinda pane vanhu pai panenge pachinzwa achigona kunzwa zvinonzwa vanhu, totaura pai pakafa Razaro. Jesu unonzi vanosvika ipapoka vasvika vanotanga kuchema nevaichema vachivanzwa tsitsi. Even though pano pane vanhu vanga vasikanzwisisi kuti Jesu akataura kuti Razaro aitomuka ipapo, totaze pai panogeza zvetsoka dzevadzidzi vake, Jesu akanga ari munhu waidzika pasi kunzwira mumwe munhu zvaanonzwa, kuzvidzikisa nekuzvinenepisa. Ende munhu wekuti aida vanhu svika pakutifira, pekuti kuti tirarame hatire kuti iye musomutungamiriri zapresident ngavafe. Vanhu vanofanga kunge vachiita zvinhu zviri kunze kwakuenderera pamberi kuti vakwanise kuita vanhu vavo. Asiwa munhu uya anotaura kupurasi mashoko mamashoko anotaurwa nomutungamiriri anofanira kunzwa kuti ini ndiri mutungamiriri, pandiri vanhu vakwanisi kundipindura, asi ndokwanisa kutaura kwavari. But mashoko avo afanirwe kunge achiitwa pakurwadzisa vanhu. Mutungamiriri ngaaive munhu anonzwisana nevanhu, haunganzi unofadza vanhu vose nguva dzose, but dzimwe nguva kanga uri kuzwa zvinosvira vanhu vako. Ende mutungamiriri anori munhu ari inclusive, ndosaa Jesu anobva atotukwa achinzi uri shamwari yezvidhakwa nevateresi matax collectors. Asi iye Jesu akanga asina basa nacho, pano vanhu vairambwa nesociety, vanhu vairambwa magariro iwayo. Wanga ari munhu wakanga ari munhu wekuti pane vanhu vairambwa nemararamiro evanhu, nemadiro aivataridza rudo. Wakanga ari munhu aitaridza rudo, wedza mukutaura kwake, wedza mukusangana nevanhu kwaanga aita. Dei zvaizogona isu vatungamiriri, vanga vatungamiriri vekereke, vanga vatungamiriri vezvematongerwo enyika, vaigona kuzvinetisa nekuzvikunzwira vamwe vanhu kusvika pakadaro.
Chii chamuri kuona chiri kunyanya kutadzisa vatungamiri kuti vave vatungamiri vakanaka?
Mutungamiri akava neukari, tingati kukara, asingafungi vamwe vanhu, tabuta basa rake zvakanaka. Ukadzidzisa zvese wange ini ndazviwana fesi vamwe vanhu vasina, ndozvakuita basa rake zvakanaka. Asi munhu akanga ari munhu anotarisa vamwewo, hatimutungamiri agare muurombo hwekuti vazoita vamwe vanhu, patidzirambo kune pamwe panenge asisiri manidzi. Zvanga zvinhu zvokuti ndinozvida kutara, iwo kasazviramba somutungamiriri, nekuti zvese zvinenge zviri pauri unokwanisa kuzvikwanisa, unozvisvira pazviri, but ini kasazvidzora, ndingangoti kusazvidzora kuti ini ndiri mutungamiriri ndogona kuzviona izvi, asi ndokwanisa kungozvirega ndinozvinida here. Ende kufara hakupereka, ukafara chino kana unga une $5 wakuda $6 chidaro chidaro chidaro. Saka munhu akasava nekugutsikana mutungamiri mazhinji, akasava nekuzvigutsikana, unogona usvika pakuti wakuita zvemadzimai, hakuita zvokungounganidza pfumi patake iye, kana kuti akungouza zvokuti anzi kungoti iye ndiye akuda kuzikanwa iye nemhuri yake aane undungo venyu. Jesu yaakanga ari kuita mazuva ake kuti vaigona kuti tsvagirai vanhu chekudya, oona kuti vanhu vangu ndinoava ndasikara ndinavo vadya here. Maitiro enyu ndiyaya
munodaro nerudo munondipisa. Vanhu vanokubatai sei kana machida kunamatirwa?
Inini ndinobatwa panhamba 0 dzinoti 0776616562 kana kuita maWhatsApp anoita futi. Ende zvakare isu tinopinda kuNew Life Covenant Church iri pa 147 Road Mugabe Road, ndopatinopindira chechi Jekare tino ndopa tinopita muso Sunday kune three services ya 7 o'clock ne 9:15 ne 11:30 Mwarara. Maiso chimba manyawi takwazo shame tikata mama kukuona imunesu makati tate saisu maitiro enyu ndiya ya
Manzwa kuna mfundisi Margaret Chabuka vachitaura nachioneso Jani we Studio 7 vari muHarare. Iye zvino tokupai kambo gungwa kubva kuna Alec Macheso. Kambo gungwa kubva kuna Alec Macheso nechikwata chake cheorchestra mberi kwazvo kachuya kwamuri kachibva kuno ku Studio 7 sezvo nguva yedu yapera rikaititarisa musoro yenhau zvakare. Bato idzva rinopikisa reZimbabwe Partnership for Prosperity kana kuti ZIP rotarisira kubviswa kwezvirango nehurumende yeAmerica itsva yava Donald Trump. Guta reHarare rinopiwa mvumo nehurumende rekuti ikwerete mari yekushandisa mumabasa ebudiriro. Vanotengesera mumigwagwa yeHarare vesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation voendesa kanzuri yeguta iri pamwe nemapurisa kumatare edzimhosva. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange mune zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndekusiyai mina Standikile Mhlanga.